vachitaura ura pakuradzikwa kwemwana wavo baba vemushakabvu vafidelisi madzivadondo vatiwo mhuri yavo yarasikirwa zvikuru
harivhariki hapana replacement aiwa hapana replacement kuti munhu anga ari pachokwadi munhu anga akati zvino hachiti baba hachiti baba kana kuchinoita chinoita munhu aimira pachokwadi munhu anga asingatyi zvandiyatoziva nomwana wangu iyeye
izvi zvatinhirwawo nemutevedzeri wegurukota zvekuburiswa kwemashoko vakindness paradza
isu sevatori venhau vemuno munyika tarasikirwa zvikuru naabigail akasimudzira akasenza basa iri isu kwatiri sevatori venhau tinoti yanga iri hiro kwatiri isu zvino kuti akasenza zvikuru maorganizations akasiyana siyana achisimudzira vatori venhau kunyanya vechikadzi kuti vaendewo pazvinzvimbo zviri pamusorosoro pamusoro pazvo ipapo akanga asina basa aisimudzira futi panyaya dzatinoti idzo muchirungu media reforms
mutungamiriri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa ndemumwe wevanoremekedzwa vaenda kunochema nekuviga muzvare gamanya vatiwo mushakabva akabatsira hurumende zvakanyanya apo aishanda muhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende mushakabvu morgan changirai
aivamira kune vematongerwo enyika kune vanotungamirira maMP kusanganisira maprime minister mapresident akatotisiya vamugabe vatsvangirai vakapfuura nemumaoko abiga ukaona kuti advisa maprime minister nemapresident waitirwa nyasha navanhu ndo basa rakabata musikanawo esoati maminista aititi taipuhwa uchenjeri nana abiga nokuti aipa truth to power asi aigumira ipapo aipa futi power to truth nokuti vazhinji vari muzvigaro zvinorendekedzwa havadi kupa chokwadi simba kana kupa simba chokwadi uye aita zvose kupa chokwadi simba nokupa simba chokwadi
vachamisa varumbidzawo muzvaye gamanya vachiti
sokuuya kwataita vamwe anoti a pane panopuwa 21 gansanu nebasa raakaitira rokuvakanyika rokusimudzira nyika anogona nga asiri paheros aka but heros aka yevanhu vanovakanyika haisi panzvimbo iri mumwoyo tinotenda kuti aita basa rakanaka mumwoyo medu akavakanyika akasimudzira nyika anga tinoyanyika zvekuti bato rakati aa aida nyika yake nanyika haisi bato vamwe anoti andofira muzani ndofira mutakati usafira mubati fira kunyika nokuti nyika ndo ine simba kwete bato bato harina basa rakafanana nemota inokusvisa kaikaponja tora imi kuende kwaunodii nounumirepakwandodihanu yakonja akataura tora imweyoendemberi
shamwari yemushakabvu amai tambudzanai jonera vati
ndinoti kune shamwari yangu adhihorora murugare munhu nemunhu paanobarwa anozvarwa nechinangwa ende ndinotenda nekuziva kuti pakuzorora pake abvi chinangwa chake chaanga ainga pano pasi akazadzisa
varashwit mukundu vakashandawo nemushakabvu vatiwo anga ari chipangamazano
aive chipangamazano aive shamwari aive mutauri wechokwadi aive mutungamiriri aive munhu aibatikana nebasa rake achiita mukuperera kwake pese
muzvare gamanya vakamboshandawo kusangano remedia institute of southern africa zimbabwe vafa vachiita basa rekubatsira masangano enhau kuti agadzirise mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti magender policy izvo zvakarumbidzwa nevazhinji muzvare gamanya vasiya mwana mumwe chete ruvarashe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.